vakabva vatanga kuprotesta vachirova vanhu vachibira vanhu vachiti muri kutitorera mabasa. Tinokupai 2 hours dzekunge madzokera kunyika menyu, imi hatidi kukuonai muno. Ini ndakabva ndabva pamba ndichienda kunoungana kwanga kune vamwe maZimbabweni. Ndakabva ndasangana nemasouth africans ndandine maproperties angu ekubasa nemasecheo nemajackets. Ini ndanichita basa rekuoperata chainsaw machine wekucheka brywood negrass cutter yekucheka huswa.
Chii chakaitika pamakasangana nevanhu ava? Makazokuvadzwa sei?
Vakabva vandidzinganisa kwainaya kwaitsvedza. Vakatanga kundirwisa vanhu vavaisvika kuma30 or 40. Vanga vane matemo nemamachets. Vakatanga kundirova nedemo. Mumusoro ndakarohwa nechekuziso ndakarohwa matemo maviri. Then mumusoro kugotsi ndikarohwa rimwe demo. Rinova ndiro rakanga rakundikanganisa pfungwa. Pandakaenda kuchipatara ndakanzi skau yako payatemwa demo yasvika kubrain. Saka zvinoda kuti uinde kutiger back unooperatiwa uonekwe kuti demo rachona hari rinozokonzera here tetanus pakukuvara kwawakaita. Ndakagara muchipatara for about 20 days ndichingopiwa mapiritsi ndichionekwa kusvika ndazooperatiwa nachiremba. Ndapedza kuoperatiwa kudaro ndakabva ndadischargiwa ndichibva ndaenda kwandire zvino kumuzukuru wangu ndakamirira kuti ndibvisiwe mastitch. Saka mastitch aya ndakamabvisiwa kuswera zuro. Vakandipa havo matablets ekunge ndichinwa panguva yekurara nemakuseni.
Shuwiro yenyu ndeyei pari zvino?
Ine hangu shuviro yangu ndanga ndaona sekuti basa izvino hapachisina. Handichashandi, handichakwanisi kushanda simba rekushanda kwanda handichiti handichakwanisi. Mudzimai wangu haasi kushanda. Apa zvatanga tafunga ndezvekuti tanga kutsvaga rubatsiro rwekuti tiende kumusha. Nekuti kumusha kwedu kumhondorongezi ndiko kwatakavakira ndoo kune vana vedu. Saka tanga tangotiwo dai vanhu vatibatsirawo nerubatsiro rwekuti tiwane mari yebhazi yekuenda kumusha nemari yechikafu. Uyezve patakatiza kudaro vanhu vakabva vapindazve mudzimba mataigara. Vakabhureka dzimba vakatora midziyo yatanga takachengetedza yese vakaenda nemidziyo iya. Saka zvakamira kudaro ndandati haa ini bhedhi hangu nemudzimai wangu sezvo mudzimai wangu akazvitakurazve. Ane pamuviri pane 6 months apa kumusha tine vana vatatu. Saka shuviri yedu tanga tati dai tawana rubatsiro nemari yechikafu neyebhazi neyekutiwo preparation mudzimai wangu awane chekutenga preparation yaakanga ambotenga ikabiwa. Toenda hedu kumbonozorora tiri kumusha tichimbozorodza pfungwa tichiona kuti maronda achona anosvika papi.